Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wemugovera gumiguru 6 2018 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tukuya nyena nekuti tikauya tisiyo Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna chiro tikati tuda kutengesa anotengera muende yani hapana tikatichiza mo kurarama handiti kwaka kutoruka handiti kwakatongofana nebondi ezinezvi kuti bondi riri pa 600 saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bondi saka kana ndikaenda kumushandire ndiri pari nani chiro izvinezvi bondi racho handiti pariri chiro kada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500
Vanhu vakawanda vanoshaya votizira kuBotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikudzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina. Neboka rezeki asi vachamisana nanhasi vari kukwidza nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi. Tichakupai zvabuda mimitambo yemakwikwi echibuku Super Cup atambwa nhasi muHarare nedzimwe nzvimbo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwezvizvara zveZimbabwe zviri kupinda muBotswana zvisina magwara ekufambisa akakwana hunonzi huri kuramba huchikwira nekuda kwekuoma kwehupenyu muZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe muzvare Evelyn Katsenga avo vanoruka musoro mudhorobha reFrancistown vanoti namo nenzara ndizvo zviri kuvadzinga munyika.
Tinoita tuye kuno kutigara kuno kuti tisina mapassport tiri maillegal immigrants kuti kumusha hakusikugarika nekuti mabasa hasikwani. Plus iko zvino mari yacho iri kunyanya kuyadzikira zvisingaiti ende zvinhu zviri kudhura hazvisi kutengeka so zviri nani kuti wozoshanda kuno wobva watenga zvinhu zvako kuno kuenda nazvo kumba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Melissa Moyo vanoti vanotizira kuBotswana nokuti mafuro emunyika iyi achiri manyoro pane vekumusha.
Tikuya nyena nekuti tikauya tisiyo Zimbabwe takawandisa mabasa hakuna chiro tikati tuda kutengesa anotengera muende yani hapana tikatichiza mo kurarama handiti kwaka kutoruka handiti kwakatongofana nebondi ezvinezvi kuti bondi riri pa 600 saka kana ndine 600 yangu ndine 100 bondi saka kana ndikaenda kumushandire ndiri pari nani chiro izvinezvi bondi racho handiti pariri chiro kada unotenga kuZimbabwe $100 utenge chikafu chaunotenga kuno kune 500
Mumwewo anoita mabasa emaoko ari muBotswana vaJohn Mamvura vanoti cheuviri chavanowana mushure mekushanda muBotswana chiri nani pane kumusha.
Ini ndivana 3 vana vangu vanogara kuZimbabwe saka ndouya ndichikuya ndichisenza kuona kuti ndichidzokera kuZimbabwe kuti vana vangu vabatsirikane. Kumusha hakuna mabasa zvinhu zvakatooma kana mari yacho haiwaniki.
VaChristopher Mutsindikwa vanotiwo vakasarudza kuuya muBotswana vasina magwaro nokuda kwokuti nguva yavanopiwa pamugano ishoma. Vanoti vakazvipira kugara vachiita wakitsi negonzo nemapurisa emuBotswana ndokuda kwekuti mari yemunyika iyi ine simba pane kumusha.
Kuuya kwatinoita kunoku tinenge tichitsvaga kuti tikwanise kuti tisapote mhuri dzedu nenyaya yemaomero anenge akaita upenyu wemararamiro atee tichiita kana tiri kumusha. Mari iriko tichikombeya nekumusha pakuveko kwayo tinoiwana nenzira yekuti pula imari ichiri kukwanisa kutenga zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvekupfeka zvekudya nezvimwe zvese zvinodiwa paupenyu hwemunhu.
Munyori mukuru mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana muzvarese kwakwenziyane wakaudza komiti inoona nezvemashandisirwo emari munyika nguva pfupi yapfuura kuti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kupinda munyika iyi zvisina magwaro ekufambisa akakwana uri kuwedzera. Muzvaretsiyane vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro akakwana ekufambisa zvinosvika zviuru makumi mashanu nemazana mashanu nemakumi matatu zvakapinda munyika iyi mumwedzi waGunyana chete. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Zimbabwe inofanira kubatana zvakasimba kuitira kuti ikunde matambudziko ari munyika. Aya mashoko ari kubva kunyanzvi munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Zvinhu zviri kuamba zvakangodai kuoma nokuti sokuzova kwenyu takabuda musarudzo. Sarudzo idzi dzakange dzichikwikwidzwanwa chose. Nyaya iyi haisati yapera nanhasi kunyange zvazvo vamunangagwa vakanzi wahwina neboka rezek, asi vachamisa nanhasi vari kukwikwidza nyaya iyi. Saka zvinochireva kuti vachamisa nokubata kwavakaita madhorobha, vamunangagwa vobata maruzevha pakaita mangange. Saka mukatarisa manyaya dzematongerwo enyika, nyika yakaita nyama yamire nerongo nokuti hapana kunyatsomira zvakanaka. Vanhu vakapatsanurwa kuti vamwe vari kudiviri vekumadhorobha kunyanya avari uku vekumaruwa. Saka naizvozvo dambudziko ravepo iko zvino ndorokuti tichitarisana neupfumi hwenyika pane kukakavadzana kuripo maringe nokuti nyika iyi yofamba sei.
Zvii zvingaitwe nehurumende pari zvino mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika, nokuti tinoziva kuti izvo zvinhu hazvikwanisikeke zvichigadziriswa neusiku humwe chete?
Ya, zvinhu zvinofanira kuitwa munyika inenge yakaputsika, a broken country sedu, chekutanga kutanga kuunza vanhu pamwe chete. Tisatambo mhanya mhanya kuita chinhu. Vanhu vanofanira kunge vaine kumaonera pamwe, vanofanira kunge vaine kunzwisisa kwekuti matambudziko edu akamira sei nokuti tiri kuenda kupi. Kando rimwe dambudziko guru ratinaro iko zvino rokuti vanhu vazhinji vanoona sekuti hurumende yatakura vanhu musaga. Vanhu havasinyatsoziwana kana kuona kuti tiri kuenda kupi. Kando zvinoita kuti kuve nekukahadzika.
Vakanyenze, vanhu vangade kuziva kuti izvo chii chingaitwe pari zvino nehurumende, nokuti hurumende tiri kuiona kuti iri kuedza kukwezva vekunze kuti vauye kuzotanga mabhizinesi avo muZimbabwe. Harisi danho rakanaka here sekuona kwenyimi senyanzvi munyaya dzeupfumi?
Hatisi kupokana kuti hazvina kunaka. Zvakanaka izvozvo kutaura nevanhu vekunze, asi kubaitange hama kuti vatorwa vakutye. Tisati taura nevekunze vatorwa, munofanira kutanga kutaurirana imimi muri mumba mumwe chete. Imi mabatana vanhu vari mumba, vekunze vanokutyai. Vanoona kuti makabatana, vanouya vasingavhunduki, vanouya vachiyatsozwa kuti tiri kuedza kuyanana nevanhu vakabatana. Ndo chimwe chinhu chatofanira kunge chitanga kuita, kutanga kuyanana isu tiri muZimbabwe, kuitira kuti vekunze vanyatsoona kuti ava vanhu vavakabatana vanofambika navo.
Vakanyenze, nderipi dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa saizvozvi nehurumende kusanganisirawo bato rinopikisa reMDC?
Chinhu chokutanga ndataura nechekare inonzi nation building, yekuti tiumbe nyika, tive nechinhu chinonzi nyika. Nyika vanhu vamwe chete vakabatana vane chinangwa chimwe vari kuenda kumwe chete. Iko zvino sekureva kwandamboita pamazondigama paya, hatina kubatana, hatina chinangwa chimwe chete, hatina gwara rimwe ratiri kutevera. Saka chinhu chatinofanira kunge tichitanga kuita ichocho chekuti tiunze vanhu vedu vange vakabatana. Ndo chinhu chikurukuru tisati tatombotaura nyaya yeupfumi hwenyika nezvimwe zvakadaro, nokuti kana tisina kubatana zvinoita sekunge majoka, mbongoro nemombe moda kurima. Hazviendi mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano ravana chipangamazana reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Dambudziko remafuta edzimotikari rinonzi riri kuenderera mberi zvikuru muguta guru reHarare, umo vanhu vazhinji vari kuswera vari mumitsetse vakamirira kutora mafuta aya. Mumwe mugari womuHarare vakuda musasiwa. Vanoti kusarongeka kwehurumende ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Zviri kuitika nezvekuti mafuta ari kunetsa kuwana. Vanhu vari kupanika, saka vanhu vakawanda vari kuedza kutenga fuel at the same time. And zviri kunetsa ndezvekuti magaraji acho ari kutadza kuita kipa mune dhimandi kudiwa nevanhu. So zviri kunetsa ndezvekuti mafuta acho paanobva asvika paservice station nezvika, vanhu vanobva vaita sei vanobva vawandira chii mafuta aya. Saka makiu acho akareba zvisinatomboita. Saka isu tiri kungoedzawo kuti vanhu vaite sei vanhu vangu vasarwisane pamakiu ivapo, nokuti pane kuti akavailensi kaakuitika futi, nokuti vanhu vari kutinza kuwirirana zvakanaka. Saka tatikotiwo semazimbabwe ngatione kuti ngatirongeteiwo zvakanaka, ngatigarei malaini edu chitedi kutiedza tichawana fuel. Ndofunga kuti sevataurira kuti reserve bank izvozvi nemaonero atiuja nemaziso edu, matraka acho anenge aakuita sei aakudhiriva mafuta acho kumastation.
Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti mafuta aya ashayikwe munyika?
Kusarongeka kweRBZ, kusarongeka kweZANU PF, tinotingati ndomacalpurits ezvinhu zvacho chaizvo chaizvo, kuti ndo vanhu vari kutadzisa zvinhu zvichatofamba. Vachiziva kuti pane mota dzakawanda soso, vachiziva kuti kudiwa mafuta akawanda soo, mari dzacho dzinofanira kubuda dzichibhadhara mafuta ne kune nyika dzokutengesera dzichibuda nechii nenguva yakanaka. Saka pari kuita mabottleneck, pari kuitika nguva dzekuti panomboshoshayika kanonza chii anopinza fuel. Saka tokumbirawo kuti hurumende wedu aitewo planning iri nani kuti tiwane kuti chii vanhu vanowana fuel pavanenge vachikwanisa pavanenge vachida. Takusarongeka kweRBZ neavangudya havasisina maideas, vakungofedja fedja. Ina handifunga kuti vakunyatsonzwisisa kuti ikonomi iri kufamba sei. Ite zvese zvavakuita zvakungotidzosera kuna 2008. Saka isu tachifungira kuti iwo manew technocrats pamuhurumende yaya vana mutulinube ivava vachionawo kuti chi tono RBZ governor ari nani, tonawo kuti Zimbabwe ifamba, nokuti isu tinobvumawo kuti ha zvinofanira kurwadza mishana zvisa zvanaka, asi tofanira kuonawo tese tirwadziwa including government yayo nevanhu vacho vari muhurumende. Hatingangoti iwo vari kufamba nemota dzakanaka, iwo vakambopinda mukiu here? Hatikungoti vakambopinda mukiu, ndosaka vasinganzwisisa kuti chii.
Avo vanga vari mugari wemuHarare vakuda musasiwa, vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Tinourombo Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mudzimai wemutungamiri weAmerica amai Melania Trump vasvika nhasi muCairo kuEgypt, uko vatambirwa zvine mutsindo pagungano ranga riine mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah al-Sisi nemudzimai wavo Enzisa. Mushure mekushanyira muzinda wemutungamiri weEgypt pamwe nemuzinda weAmerica muCairo, amai Trump vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo inoyevedza yezvivakwa zveGreat Sphinx. Romania iri kuvhota kwemazuva maviri paurongwa hwekuda kuvandudza bumbiro remutemo yenyika kuitira kuti mutemo ujekese kuroorana sechinhu chinoitwa chete pakati pemunhurume nemunhukadzi. Kuroorana kwevarume chete pachavo kana wavanhukadzi pachavo hakubvumidzwe pasi pemitemo yemuRomania. Makateerera ku Studio 7 ane mimi muchirongwa chinhasi ndini wenyu Rachoto ndiri mu Washington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya huye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tina amai Jessica Tembo avo vanoita zvekushongedza nzvimbo pangave pari pamuchato, pangave pari pakuroorwa kana dzimwewo nzvimbo dzinenge dzichiitwa zvemafaro. Tinokuchingamidza ine mufaro amai Tembo, mungatitsananguriro kuti makatanga sei basa iri.
Thank you so much. Tino mufaro mukuru kuti ndiri pano nemi. Itanga ndoda kuti makorokoto neaward yamaka receiver kuWashington musuno unoyu. Makorokoto makuru makati inspire.
Aiwa, tinotenda. Tochipinda yedu muchirongwa chedu, mungati tsananguriro kuti muri kuita mabasa ei ikoko kuDallas, Texas kwamunogara.
Kuno kuDallas, Texas tiri kuita mabasa emaoko. Ndinoshongedza nzvimbo kune vaya vanenge vaine mitambo yakafanana nemichato, ma birthday ne ma graduation ne any mutambo wekuti munhu ada kungo celebrate wo zviri kuitika muupenyu hwake. Isusu tinowanikwa tichiuya ipapo panzvimbo kuzoshongedza nekuvagadzirirawo kuvasetera matafura kuitira kuti vaonozotora mifananidzo yavo iyaya zvinenge zvakarongeka zvichibuda zvakanaka. Saka ndo zvatinomirira isu tinouya neteam paground tokugadzirirai imimi makarelaxa zvenyu muchigadzirira mutambo wenyu.
Makatanga rini kuita basa iri rekushongedza nzvimbo uyezve semudzimai chii chakaita kuti mukofunga kuti izvi ndo zvamakuda kuita?
Basa iri ndakaritanga muna 2010. Ndakatanga officially 2010 but mushure mezvo ndaingoitawo zvekungobatsira yende nichibatsira vanenge vachida kuita mitambo yavo but ndanga ndisati ndaisa mutengo pane zvandaiita. Saka kutanga kwandakaita ndakange ndichireza vana vangu vairi ndiri ndega ndichifunga kuti ndaita sei kuti ndiwane kamari mbichana kengungotiwo vana vangu vasarakidzika kuti pamba hapana baba but vawane zvavanenge vachishuvira muupenyu. Saka ndakangotanga ndakange ndakagara pambhedha mumwe musi ndichitobvunza Mwari ndikati Mwari ndoita sei panapa. Ndakatonyatsonzwa izwi rake kuti papakati zii tsvikanzi zvauri kutsvaka zviri mumaoko ako. What do you mean zviri mumaoko angu? Ndopa ndakabva ndatojekeserwa kuti ndinotoita izvi ende vamwe vanhu vari kutobhadharwa nezvo. Ndokutotanga kwandakaita kuita zvekushongedza izvi ndokubva ndatolaunch kampani ndikatonoregister. Zvisinewo makastoma kutotanga kutouya ende nhasi tiri pano.
Muri kutambirwa sei munzvimbo iyoyi yamunoita basa iri?
Munzvimbo inei ezvinezvi 10 years later ndopa ndakutonyatsotanga kuona kuti Euphoria Event Planning and Management yato household name yato nemukurumbira zvekutoti vanhu vakatodzi Euphoria vanotoziva kuti kuna maitembo vanoita zve Euphoria. Saka kutanga kwandakaita ndakasupportwa zvikuru ne community yedu yemaZimbabweans. Unoziva kana uchitanga unenge uchipolisha up ati yako nebasa rako. Saka ndakawana nguva yekunyatso polisha up zvandinoita but ndikutoona kuti now 10 years later ndakutoita branch into mamwe mamakets ayaya andanga ndisingatombofungira kuti ndichapinda. Ndakuitira maIndia, ndakuitira varungu, ndakuitira vechispanyora. Saka ndakutoona kuti zviri kutoweramba zvichienderera mberi zvokuti takutofunga kuenda pane chimwe chinhano nebasa racho but uchitanga zvinoita senge zvinorema but dzimwe nguva kutongoramba urimo muprocess now ndakutonyatsoona kutoti zvinhu zviya zvinenge zvaakutonyatsosvika pandairota kuti zvichasvika.
Kune vamwe vakateererawo vachiti ndingazvigone here zvakaitwa namaitembo munovati chii nyanya madzimai vechidiki?
Madzimai echidiki kunyanya teererai izwi riri mukati menyu uyezve teererai izwi rinobva kuna Mwari because Mwari pavakakusikai vakatoita zvavakaisa mamuri. Musateerere zvinotaurwa nevamwe, musanyanyoshea kuri kunzi maita idea kuti ndakuda kutanga chakati chishandei musati manyanyo vhura muromo muchitaura taura because mumwe nemumwe anouya iyo way achakuudzai opinion yake iye nekuti capacity yacho haana anogona kutokukanganisai kuti muinitiate zvamafunga kuti muite but chandoda kutaura ndiye kuti pindai mazviri chakaiswa pamoyo wako chitangi it doesn't matter how small never despise humble beginnings chitange pauta chitangira ipapo even if it means kukanga nzungu kanga nzungu dzako kusvika watozonzi neomati kunoku kana kuti neokay bazasi takuda kutozvitoka nzungu dzako saka chandinongotaura kuti ramba uchiita work on your art spend more time pazvinhu zvaunoziva kuti this is my purpose nekuti even zvikakutorera 5 or 10 years mukaverenga mabiography evanhu vari successful mumwe akapedza 10 years asati atomboziva kuti zvichafamba sei but rimwe gore panozongovhura rimwe door poita wave yauchariida or be always open kuti udzidze nekuti hauzive zvese uchitanga and itongo zvininipise ukazvininipisa uchaona pauchasvika and zvinoita chete
aiwa nguva yedu ndiyo yaita chanje tinokutendai amai Jessica Tembo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda Marvelous ngatisangane zvakare nemuswe mugovera zvondo rinouya tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipawo chirongwa chaanotipakurira nemuswe mugovera wega wega icho chinonzi upenyu hwedu kana kuti our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maiya tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi nekutiwo ivo sesangano revakarwa hondo yerusununguko vari kuona sei mamiriro akaita zvinhu. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMaiya.
Mazvita henyu.
VaMaiya, tinoona svondorino kuri kutaura zveupfumi vamutuli Ncube vakaturawo urongwa hwemashandisirwo avanenge vachitarisira kuti angaitwa mari kana upfumi munyika pamwe chetewo nagovernor Reserve Bank asi vakawanda zvikuru masangano anomirira vashandi naanorwira kodzero dzevanhu vari kuti inzira inotoita kuti vana vezimbabwe vanga vachiita varombo kupfuuridza imiwo sesangano revakarwa hondo yerusununguko munoti
ini ndinoti vanhu mataurira avanee vachiita vachiona ndichasenzesa mavara echirungu anonzi democratic centralism. We cannot ignore what people are saying at the moment. And the policies dzakataurwa kana kuti zvinyorwa zvakataurwa nenyaya dzezveupfumi kana zvaiswa muzviito ndaikumbira nyika yeZimbabwe kuti ite nguva pfupi kwazvo nokuti rine manyanga hariputirwi kana zviri kutaurwa nevanhu nemaonero avo zvanyorwa pasi izvozvo tichazoona nenguva pfupipfupi kana tazoona izvozvo tinodzokerazve kwavari kuti onai izvi zvakadai nezvakadai zvaakuomesera vanhu iyoyo pachirungu ndeye vanoti evaluation over a short period people must be able to adjust because zvinhu zvisina kunakira vanhu.
Pane vari kuchemawo kuti hurumende naiyo Reserve Bank of Zimbabwe vakangoisa mitemo iyi neshanduko dzavakaisa munyaya yezveupfumi vasina kuita inganzi pachirungu consultation kana kuruwanawo masoro nevamwe veruzhinji imi munoti
no. I'm sorry, Jonga, whoever said that to anyone kana kuisa pa electronic media as such may have been a person who was not consulted. Iya hake kuda ari mumwe wa paine vamwe vakaitwa consulted. He can say that government ndeye vanhu vanokonsulta vanhu. This is what I know. But uyo akataura izvozvo kunonga asina kukonsultwa. Saka ndiri kuti akataura ngatizvinyora pasi because zvine basa. Government may not be, I know gonna tell us out uyu munhu ane certain noble idea yaainayo voconsulta vamuasina ngatichipai hurumende a little bit of time and then we evaluate zvanhu zvataurwa zvacho.
Kuuyawo nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pamwe nekushayikwa kwaakuita zvinhu munyika imi muri kuonawo sei dambudziko irori?
Oh no, you see, look, Jonga, pane vakaita mari elite panyika pano pano pasi patinogara kusiri kunogara Mwari nevakaita mari asi paivavo isina kuwanda seyaivavo ndo vari kuita mabusiness ava handini ndizvika icho kwadi chokuti vanhu ivavo pano pasi ndo vane simba rokuisa dzihurumende kana kubvisa dzihurumende saka iye zvino kushayikwa kwezvinhu kunongonditaurira nyaya yekuti vanhu ivava havasi kuda kushandisa mari yavo zvavasiri kuda kushandisa mari yavo kuita business ravo vari kuda kupa basa rakaoma kuhurumende kutsvaga mari yokuti ivo vaite mari ngatitenderane kajonga kuti kubva patakabvira kudhara paya paya tichiri kunetsika kuti vamugabe ngavabve paya even before and beyond vanhu vakanga vari mumabasa ava they've made money they've made profit and the profit normally pamabusiness needs to recapitalize business where are they putting their money saka vanhu vakaita saivavo vanonetsa kuronda isusu takaenda kuzvikoro zvedzinyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vakaita mari steric akatsigira hurumende anotsigira zvechokwadi asi kana asingadi hurumende iyoyo anosenzesa mari yomunyika imomo kubvisa hurumende iyoyo
konya yekuti mari haichawanika mumabhanga vamaiya asi inowanikwa pamisika mitema mumigwagwa umu muri kuionawo sei
iwo handiti unozviziva kandemire kuti kana mari isingawanikwi kumabhanga vanoendisa mari kumabhengi vanhu haisi hurumende inonotsvaga mari yokuisa kumabhengi zvinoreva kuti mari vanhu vanayo vakagara nayo havasi kuendesa kumabhengi kwacho vochiti gavhumendi tipei mari kuitira kuti vataure masoko ekusvata kwehurumende nokuti ivo mari vakaisa pasi pepiro mati dzirimomu iye zvinezvi ndiri pa okay come and see matoni ari kupushwa nevanhu ini ndiri kutadza kuzvitengeva vari kupusha matoni mairi mane matatu mari yakaita saiyo vanayo vanhu people have got the money asi ndivo vasiri kuisira mari kubhengi
aiwa ndinotenda zvikuru vamaiyo yamaita basi
tatenda
manga makateerera kumutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko rezimbabwe national liberation war veterans association vadouglas maiya muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiri ndiri muwashington dc tinotenda jonga nechirongwa chawatipa nhasi totarisira zvakare chirongwa chinonakidza nemugovera unotevera tombotarisa zvabuda mumakwikwi echibuku Super Cup Quarterfinals Harare City 2 Highlanders 0 Chapungu 0 Caps United 0. Sezvo mutambo uyu waita mangange, Caps United yazowina pamapenalties 4-3. Nokudaro, Caps United neHarare City dzapinda muSuper Cup semifinals. Mangwana, Dynamos iri kusangana neHerentals muRufaro Stadium. Triangle iri kubanda nawo zvakare neNichirut kuGibo Stadium.
Akanzi bawa retonasi arifunzwe price relaxa nemabebi ma yellow bone nice meno haiva murimi here mari yefodya pamwe ndilandlord yaiva mari yemaroja painzi 6 mabodoro sechinja nemaputi mukunwa whisky here mabebi kana kuti tenga mvura newaya haikona kuzosa change iwaya ramandipa iri bebi haisidenda ndine mari panapa pakumba nekubhengi apo geji riri pafara ndakazadza tengi bhegi rakaro wakunge fight ya manuchi kupunungwa homwe zise chibage che manuchi
na omu manzi wa sana uchiuya kwa muri uchibva kuno ku studio 7 iri mu Washington DC sezvo ngwede yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi vanhu vakawanda zvikuru vanoshaya wetizira kubotswana nepamusana pekuoma kwezvinhu munyika nyanzvi munyaya dzeupfumi nezvematonderwo enyika dzokurudzira kuti munyika muve nekutaurirana kuitira kuti nyika ifambire mberi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai netsu zvekare mangwana kana muchida kutumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Ray Choto ndiri muwashington dc ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6 Mfumfu 2018 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona. So ngiyazwisisa ipheni yangkhona thina sibona ukuthi i message yona le e reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu ye-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo kube lokuthola.
Lokho sokukhuluma ngoziyambi ziyambi lokho ukuthi zifuna ukugcokisa asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary thina sithezi le-anniversary njalo uzulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlanayelanga.
Umphathi ntambo wezemithelo wedalela ephalamende umnumzana ziyambi ziyambi wethusela umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Njalo kwezemidlalo seliphelele ngomphako iqembu le-Highlanders umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngele Harare City. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu e-Renewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxole bamanyane njalo lokupholiswa kwamanxeba uqobo besithi ngoba ukufuthela nakubuyisela muva impumelelo yelizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkokheli ithi ngaphandle kokuba ilizwe lilungisise umonakalo kwezokuhlukunyezwa kwabantu owenziwa kusukela ilizwe lingakatholi uzibuse wadala ukufuthelana kalisoze lafa lathuthuka. Umnumzana King Darlington Masenda omunye wenkokheli ye-Renewal Fellowship Church emzini we-Marlborough e-Harare uthi uqakathekile ukuba alalele abakutshoyo uMnangagwa.
This is the way that we feel will correct the situation or the trajectory that Zimbabwe is taking.
Le hiyo ni ndlela esibona ingani ezolungisisa isimo le ndlela elandelwa ngele Zimbabwe. Sichasise lokuba kungani sisithi thina sibona ungaxolelani umgogo obuyisela muva kwempumelelo yelizwe. Sinye siyakholwa ukuba umongameli wethu ulikholwa lwesiKristu. Siyakholwa ukuba engathanda ukuzwa esingakho abe sisithi kuyini esingakwenza ngemva kwalokho.
UMasenda uchaze lokhu ukungaxolelani njengesikwelede somoya.
We believe that the reason why our nation is not prospering and not going forward is because
siyakholwa ukuba isizathu ilizwe lethu limi ndawonye lingathuthuki kungoba kulesikwelede somoya esasibangelayo okuyisikwelede sokungaxolelani okugcwele elizweni lethu. Sikhuluma kanje ilizwe lethu likusibanga lapho lingayindawo kodwa kuqakathekile ukuba uzulu wonke eZimbabwe ukuba baxolelane kulokho okwenzakala ezikhathini zangeminyakeni yangemuva bese sidinga indlela ezokwenza uNkulunkulu angene empilweni zethu asisindise abe sisisa kusibanga lapho sifisa ukuba kuliso.
Unkosikazi Caroline Masenda ongenye enkokheli ye-Renewal Fellowship Church uthi uyazizwisisa kakhulu inhlungu ezilethwa yokufuthelana phakathi kwemihlobo ehlukeneyo ikakhulu kwabesindebeleni labesishoneni. Uzalwa ngumama wesindebeleni unkosikazi Masenda kuthi uyise engowesishoneni wayakwendela kwabesishoneni njalo.
Ama problems amaNdebele lamashona ngakhula ngikhona. So ngiyazwisisa ipheni yangkhona thina sibona ukuthi I message yona le e reconciliation and peace ngiyayikhona kupheleza ezanceda abantu.
Uthi indlela yokuxolelana yiyo kuphela engakhulula uzulu weZimbabwe kuloko okwenzakala ngezikhathi ezehlukeneyo embalini yelizwe.
Ipain yabo, it's like kwenzeka yesterday. It's so real. So siyazwisisa ukuthi sikhulume, all of us sibuye sikhulume, olobuhlungu la ekhulume, abayenzo abakuyenzayo labo bakhulume, sibuye together sikhulume indaba zona lezi.
Abebandlaleli bathi uhulumende ulomlando ukwenza isimo sibe ngesivumela ukuba abantu baxolelane. Bathi kodwa kumele kube yinto esukela phansi kibo abantu kusabalale kuye emabandleni ezokholo, kusuke lapho kuye eziqintini lasezabelweni kuze kuye fika la kuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umphathi ntambo wezemithetho ledale lephalamende uMnumzana Ziyambi Ziyambi uthi umcimbi webandla le-MTC Alliance owadluliselwa phambili ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wesifudo secholera ukufuna ukugcoba uMnumzana Nelson Chamisa njengomongameli ungaphandle kwesisekelo sombuso njalo engadilikelwa yimiduli yejele uma bengakwenza. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma kabanzi ngemva kokuvula izindlu zokuthonisisela amacala e-High Court kobulawayo izolo, uMnumzana Ziyambi uthi akukho emthethweni ukuba kube lomunye umongameli ozagcotshwa ngemva kokhetho. Ethi okukhangelelwe ukwenziwa libandla le-MDC kungaphandle kwesisekelo sombuso njalo kazi ukuthi ngubani okhohlisa uMnumzana Nelson Chamisa.
In fact, that is treason. Once you have a president who has been sworn in, who has been duly elected by the people of Zimbabwe and sworn in by the Chief Justice, and you purport to swear yourself in, you are committing an act of treason, and it's against our laws. So I think whoever is advising him to do that, he is advising him to break our laws as a country.
Loko kubikwa kukhangelelwe ukwenziwa libandla eliphikisayo le-MTC Alliance kokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa ukuba bamgcobe ukuba umongameli ngaphandle kwesisekelo sombuso njalo kuyi-treason. Angazi ukuthi ngubani omkhohlisa kangaka.
Ilunga ledale le-MTC Alliance kobulawayo uNkosazana Thabita Khumalo uthi bona bakhangelele ukwenza idili lokuba leminyaka elithumi lasificamunwemunye belibandla, hathi lokhu okukhulunywe nguZiyambi. Ethi idili labo lama ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera, kodwa bayamangala ngoba ibandla elibusayo selithe laba lomhlangano waba lomdlalo webhola njalo eHarare.
Thina njengebandla le-MDC elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa sifuna ukucelebrata iminyaka eyi-19 silokhu silwisana le-ZANU-PF. Ilungelo lethu lelo njalo kusesisekelweni sombuso. Lokhu sokukhuluma ngoZiyambi Ziyambi lokhu ukuthi sifuna ukugcoba iJamisa, asazi ukuthi kumbe yibaba abasibhalele iprogramu yethu ye-anniversary. Thina sithethi le-anniversary njalo uZulu wonke abalandeli bethu bayamenywa mhlana yelanga, zaliswa ngamakolika ukuthi sithokozelele leli langa bezitshela ukuthi kulo mkhuhlane wekholera eHarare. Kodwa hhayi okusavuma thina njengebandla le-MDC ngokuthi impilo kaZulu siyayiqakathekisa. Kodwa okusumangalisayo ukuthi iZANU yona yanelisile ukwenza umhlangano eHarare kabazange bakhephe ukuthi kule kholera. Abadlali abadlali benguqu labo bahambile bayadlala because ukuthi umangalisa-ke ukuthi kanti manje nxa lisithi thina singenza umkhosi wethu ngokuthi kule kholera kodwa abanye bayafuna. So ilanga leli esilithoyo ngibekumele ukuqakazela ukuthi sesile minyaka eyi-1960 xukuxana leZANU njalo sizali thakazelela lelo langa ngoba kukhanya udaba lokholera kanti seludaba olungasenza singenzi lo mkhosi.
Isakhamuzi sakobulawayo osekela i-MDC uMnumzana Love Moncube uthe uChamisa bazamgcoba kuphela ibandla elibusayo lithanda lingathandi.
mina ngithi lokhu vele uchamisa thina sizamgcoma lo mizani ingafuni funa thina sizamgcobe benguye umongameli ophatha intambo eziphezulu sizatho ngobana hhayi lokhu esikubonayo into seziphela mtholotho akusacaci into kuhamba njani uchamisa ngiyesifuna abe ngumongameli iZANU-P F yatshontsha la ma-election bariga bathini akucaci sosifuna yena uchamisa bemgcobe benguye umongameli wethu.
Elinye ilunga le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana James Nyoni uthi basekela uChamisa ukuze bahlale kuhle, nanko intengo yempahla iqongile, lamafutha ezimota awatholakali.
UChamisa siyamsekela thina ngoba sifuna ukuthi kube lo tshintsho, sibili utshintsho lokuthi abantu beZimbabwe bahlale kuhle. Khathesi sile problem efuel asiyitholi, izinto emashopu zikhwelile, so akula lutho. So impilo yakho nasenzima ngoba even uma uthi ule bond, ibond kati sebenzi uyabulalo, kodwa kuyafaka ukuthi awula lutho ngoba liyarethwa. So kunzima kakhulu, so simsekelela khona lokuthi izinto zibe right, abantu abethu laba bethole i-future e-right.
Uhulumende weZimbabwe umise umhlangano webandla le-MDC kumaviki ambalwa adlule, bethi ulakho ukumemethekisa umkhuhlane wesihudo sekholera. I-MDC ithi akukho enhlelweni zabo ukuba bagcobe uChamisa njengomongameli, kabazi ukuba ibandla elibusayo likuthathaphi lokho. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube izolo ugcine useguqula ukuhlawuliswa ngomthelo okumele ubhadalwe lapho kusetshenziswa imali kagesi oma monetary transfers, esithi amasenti amabili okumele abhadalwe kudola ngalinye kuzamele iqalisele lapho umuntu ethenga impahla elentengo ephezu kwamadola alishumi. Amankampani ayabe ehlawulisana ngale indlela, lawo kasoze abhadaliswe lomthelo leholo lezisebenzi, ukubhadala imithelo kahulumende lakukhansili, lezinye indleko zokubhadalela ngemali yakwamanye amazwe azisoze zabhadaliswa lomthelo. Lezi mali eziyabe zisetshenziswa nguhulumende ukuthenga loba ukubhadalisa ngogetsi, lazo azisoze zabalalomthelo. Iphephandaba le-Newsday libike ukuba uNcube ucine eguqula kancane lomthelo, iningi selihlabe omkhulu omkhosi lisithi lokhu kuzadalela abantu abaningi lamankampani inhlupho. UNcube ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukubana zibe lesineke kusenzeka linguquko engaba nzima ekuqaliseni, kodwa ezakwenza impilo ibe ngcono emuntwini wonke nxa sokusebenzeka lula. Uhulumende sesinelisa ukuqoqa kuhle indleko zakhe uza kubhajethi. Singakachapheli ngale esigabeni sethu sesibili sohlelo lwethu lolu, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umkamongameli weMelika unkosikazi Melania Trump ufike eCairo kwele Egypt lamhlanje, lapho amukelwe ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi lomkakhe unkosikazi Entsisa. Ngemva kokwethekelela isigodlo sikamongameli, uphinde wethekelela isigodlo sommeli weMelika kwele Egypt, wazogcina ngokwethekelela indawo ezakhiweyo ezamapyramids kanye lasesithombeni eseGreat Sphinx. Kuthi-ke inhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba e-United Nations isethule isicelo emazweni womhlaba sokubuthanisa izigidi ezedlulwa kancane ezingamashumi amahlanu zamadola 50.5 million yokuphathisa ekuncedeni inkulungwane phose ezingamakhulu amabili 191,000 zabantu bakwele Indonesia abawele ludubo ngemva kwengozi yokuzamazama komhlaba ebangele eyinye njalo ingozi eyetsunami. Okwamanje kelani silifake ezandleni zika Chris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
lingali tshona njani izilukandaba mthwakazo muhle ondlela zimhlophe siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Dande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo sobhuku welowagweru umnumzana Matthew Nketa. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Gandhi, lapha ukhuluma lo sobhuku Nketa elowagweru.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhamba njani khona ngapha?
Ye, ngapha elowagweru khathethi ngikhuluma nje ngimele inhlanganiso okuthiwa yi-Women Action Group. Inhlanganiso le imele amalungelo abomama labantwana abangamantombazana. Kungakho iyakhuthaza ukuthi izakhamizi ezelowagwelo ikakhulu ezelatshwa iklinika elowagwelo mission, elowagwelo Adventist, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni clinic, ezelatshwa kwetumbire clinic eShagari, ukuthi kazibe kwazi ukuthi kulohlelo oluqhutshwa yile inhlanganiso lwe-awareness ukwazisa izakhamizi ukuthi i-abortion, ukukhitshwa kwezisu, kwenziwa kuphela ezibhedlela, emaklinika, kungenziwa emakhaya, ngoba kuyingozi nakusenziwa emakhaya.
Manje lithi kwenzelwe ngapi njengoba lesibhedlela esinye isikhathi sizwa kuthiwa abavumi?
Hayi, khathesi le inhlanganiso esikhulumisane lohulumende bavumelana ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi enze i-abortion kumbe akhiphe isisu akaye kwenzela esibhedlela, angakwenzeli ekhaya. Ekhaya kuyingozi ngale indlela, ngoba le nxa kukhitshwa isisu kusemakhaya ulwazi lulutshwana lokukhipha isisu, kanti esibhedlela abakonomongikazi bakufundele khonokho ukukhangela umzimba womuntu. Umuntu ongumama ulamathubi ngaphakathi ayiwagcina umuntu. So nxa kuthithwa emakhaya ngapha, amathubi lawana ayaba affected kumbe avaleke, kumbe zona izinto ezisetshenziswayo ukukhipha isisu ziyaphambanisa kube lama-infection azadala ukuthi empilweni nxa esefuna ukuthi abe lomntwana ehluleke. Kathi nxa eyabe ekhithelwe esibhedlela nxa ngaleso sikhathi esefuna ukuba lomntwana akuzi kumkhathaza.
Kanti vele kuyabe kutheni nxa bona omama sebefuna ukwenza i-abortion?
Into ebangela khonokho baba Gandhi, lozulu wonke welowagweru leZimbabwe yonke, ukuthi umama ufika kuleso sigaba sokuthi afise ukukhipha isisu ngoba enxe umuntu oyabe emnike leso sisu esedisaphile, kumbe enxe umama lo uyabe erich nxa erechiwe umuntu angamaziyo umntwana lowo uzama ukuthi ngiwakobani, uzamgcina njani. Yikho ngezinye zezizathu ezibangela ukuthi umama afike kuleso sigaba. Kungakho yikho ubona umuntu onjengami ngingubaba ngikhuluma into ze-Women Action Group, ngoba umama ukuthi aze azithwale ngubaba. So kule inhlanganiso sikhuthaza abantu bayaba ngobaba, wonke umuntu ongubaba kusukela emajakeni kusiya kubobaba abakhulileyo, ukuthi baxhasane lale imbono yokuncedisa omama. Babekwazi ukuthi umama ukuthi aze afise ukukhipha isisu, imbangela enkulu ngubaba, ngoba ubaba wethu isikhathi wenza khonokho ngokubalulekile.
Manje kona kuyakhuthazwa yini ukuthi bayenze i-abortion njengoba kukhanya kuyingani yinto elihlazo engavunyelwa la ngeBhayibheli?
Izimo ezinjalo Gandhi, njengobana ngisitsho ukuthi umuntu orejiweyo, erejwa emnyameni onjenjengaloyo yimi kuwo khathesi, abantu angababoniyo ebusweni, kodwa akazithwale umuntu womuntu angamaziyo, ukuthi umntwana lowo amthini, uyabona ukuthi kunzima. Ukhethi 29 lowo Gandhi.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalelisa uZulu?
Ye, ngivalelisa uZulu. Ngiqinisa kakhulu izakhamizi zelowagweru ezelatshwa elowagweru clinic, ezelatshwa emakepesi clinic, ezelatshwa emaboleni, ezelatshwa kwetumbire, ukuthi sifisa ukuthi ziyefika emakliniki azo umumo eziwubonayo olokwenza le-abortion nendlela ezenzakalayo. And abantu mfisa babekwazi ukuthi ukukhipha isisu eclinic akubophisi, okubophisayo ukukhipha isisu emakhaya. Njalo ngiyabakhuthaza ukuthi zona izakhamizi ezelatshwa kulamaklinik zizame ukubumba ama-WhatsApp group ukwenzela ukuthi information ilebayishaye baqophisane ngokuthi ukuhamba njalo ukhitha kwezithi okuningi sizakwazisana emoyeni ensukwini ezizayo sifisa babe aware ukuthi uhlelo lolu ngolukahulumende ngolwabantu sizosiza impilo zabantu ngoba impilo zabantu zisengozini ngasolokhu siyekela abantu bekhithwa izisu emakhaya ngabo.
Hayi, sibongile kakhulu, ube lobusuku obuhle.
Ngibongile baba Gandhi, lami ngiyalibonga umsebenzi oluyenzayo madoda, asisebenzeni siye phambili.
Loge bekungusobhuku weLower Gqweru umnumzana Matthew Nketa ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilali.
Sibongeke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Okwamanje sengilifaka ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga esinika ke ezibathelane labesifazane. Siyalamukela kwezibathelane labesifazane lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Justina Mukhokho, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Umthethwandaba waphezulu weHigh Court usanda ukunquma ukuthi ahlawulwe amadola azinkulungwane ezilikhulu elilamachumi amahlanu i-$150,000 ngemva kokuthunjwa kwakhe kanye lokuhlukuluzwa ngomnyaka ka-2008 esetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Ukuhlukuluzwa kwabesifazane kuyachiyana lokuhlukuluzwa kwabantu besilisa. Sathunjwa kwakulamadoda kodwa indawo lapho okugcinelwa khona izibotshwa zindawo ezalungiswa kukhangelelwa ukuthi zindawo ezizasetshenziswa ngamadoda. Okuthi ukuthi njengomuntu wesifazane nxa ungephulelwa ilungelo lakho ulakho ukuhlupheka kakhulu ukwedlula owesilisa ngoba kulakho kuningi oyabe ukudinga njengomuntu wesifazane ongasoke ukuthole kodwa kuyakuba lula kumuntu wesilisa. Ukhona umama owayethunjiwe konke lo mntana kwayele 2 years. Kwakunzima ukuthi enelise ukuhlala kuleyo ndawo njengokuhlala esasekwenza thina ngoba yena wayelo mntwana. Ungaya ezitokisini okuthiwa ngamtel emapholiseni akula ndawo yokugeza. So nxa usesikhathini wena ungumuntu wesifazane uza kuyagezana awukutholi ukuthi uhambe uyogeza. Lokhu lo mntwana kuba nzima ukuhlala kulezo ndawo ngoba indawo lezo mina laphela khona emathabi. Ukuthi ngicabanga ukuthi umuntu olomntwana angahlala njani kuleyo ndawo. Engathunjwa labo ngo-2008 baneendaba zabo ezikumthethwandaba. Kodwa ukuthi ngizwisisa ukuthi indaba lezo kuyini okuziphicayo akuzwakali. Ngoba baningi abantu bakuleli abafuna ukuthi indaba zabo nazo zilalelwe.
Sabona laphana sesiya kukhetho lina njengenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project kukhona elakubonayo okwehlukileyo ukuthi abesifazane babengaphathanga kuhle kulabo esilisa.
Sakubona kakhulu ukhetho lwedluleyo lolu lube lukhetho lubandlulule kakhulu abantu besifazane. Abantu besifazane basetshenziselwa ukutshaywa, basetshenziselwa ukutshaywa ngamazwi. Amanye amazwi akhona angenelisi ukuthi ngiwakhulume ngomlomo wami. Okuningi obekubhalwa ku-social media ngabantu besifazane yizinto ebezisihlukuluza kakhulu ukuthi kade kuyini okwenzakalayo. Ekugcineni sinkulingani kuhambelana nenani labesifazane eliqine lingena kudalela ephakende izini kumakhansili lokunye okunjalo ngoba vele ukhetho lwakhona belulolaka kwabesifazane.
Uthe ngaphambilini kwalingxoxo lanxa umuntu engaphiwa imali akuthobi ezinye izilonda.
Akukhambelani vele ukuthi ukukhangele. Ngiqede isikhathi esingaba ngamaviki amathathu ingekho emzini umntanami engelamama, umamami engelaye umntanakhe, obhuti bami bengelaye usisi wabo. Angazi ukuthi bona labo bonke bangakwana yini ukuthi
bathothwe yona le imali engitholileyo. Ngemva kwalokho ngiphuma ukuphila kwakhona bekunzima. Sengilesikhathi kathesi ngihamba ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nengcitshi ezibona ngabantu ababe beshukuluza ukuthi senelisa ukuthi lasithi siphile impilo efana leyabanye, kodwa akulula. Ethatha isikhathi eside kakhulu ukuthi wena sengihambe uhambo lolu sokungcono. Ngoba kwesinye isikhathi wehluleka ukuthi ulale. Kwesinye isikhathi owakwenziwayo uyakubona kusenzakala emehlweni akho. Kwethusi. Kungaba lokunye nje okukwethusayo okwenzakalayo. Njengesikhathi lapho kwathunjwa khona uyithayi Samara, ngibuyele ku-2008.
Kodwa kukhona yini lapho abantu abasiwa khona kubodokotela? Uhulumende engathi ngama-services lawana awe-mental health.
Uhulumende asika kuboni. Mina uncedo engilitholileyo ngilithole kubantu abazimeleyo. Into esiyikhuthaza uhulumende ukuthi ayenze. Lakhathesi sikhangelane lo msebenzi ophambi kwe-National Peace and Reconciliation Commission. Kuza kuba nzima nxa kungela ndawo zona lezo ezenza ukuthi kube nokuthobewa kwabantu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Justina Mukhoko, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyambonga ke uSithandekile Mhlanga ngosinika uhlelo Women's Forum. Kwezemidlalo lamhlanje seliphelele ngumphako iqembu leHighlanders umncintiswano walonyaka owenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqotshwa ngeleHarare City nge-2 kanya namhlanje emini. Intetho lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iphupho likamqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu elokuphakamisa isicoco seChibuku Super Cup alisela kufezeka ngemva kokuba abafana beBhosso betshaywe nge-2 kanya liqembu eliphethe lesi sicoco eleHarare City emdlalweni oluqhutshelwe esigodlweni enkundleni yeRufaro namhla emini. Iqembu leHarare City lihlohlelwe nguWilfred Mubirimi kanye loWilliam Manundo ngehlandla lakuqala lomdlalo, yikanti iqembu leHighlanders lona likhuthe umbekwa kule mizuzu elitshumi umdlalo uqalile. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMathinda Ndlovu uthi ukukhutha umbekwa yikho kuhle kwaphazamisa abafana bakhe iningi labo kungabadlali abasakhulayo.
We all witnessed again normally when youngsters get an
opportunity. Siwubonile sonke umdlalo njalo kusuka kube nzima ukuthi abafana baphakame. Nxa bengathola ithuba elinjengaleli esilitholileyo behluleke ukulisebenzisa, kodwa kukhona engikubonileyo abakwenze kuhle ukugoqela ongalahli imbeleko ngokufela.
Komunye umdlalo wenkezo yeChibuku Super Cup odlalwe namhlanje, iqembu leCapes United lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokunqoba eChapungu nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Isikhathi besiphelela amaqembu engutshikilo bhanqa kungela qembu elenelise ukulithayela eMambuleni. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo, umqeqeshi weqembu leCapes United uLloyd Chitembwe uthe yena akahambelani lenkulumo yokuba iqembu lakhe selingaphakamisa linkezo ngemva kokuphuma masinya kwamaqembu aqhuba kuhle kumncintiswano weligi izemba mgodi zelitshele platinum.
You can't win it until you play the last game and making sure you win the last game. So
awungeke unqobe ungakadlali uphumelele kufinal, kodwa sizimisele ukulwisa size sifike emaphethelweni. Njalo njengeqembu silokuthokoza okukhulu ukufinyelela kulesi sigaba somncintiswano.
Imidlalo yesigaba se-quarter final yenkezo yeChibuku Super Cup iqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu leDynamo selizemukela khona eleRentals enkundleni yeRufaro kuthi eleFrank lizanqikelana leLenitrut ngaseGibo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi sesingasavumi ukuba siqhubekele phambili. Inkokheli zebandla lokholo lwesiKristu iRenewal Fellowship Church in Zimbabwe bathi bafisa ukutholiswa ithuba lokuhlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa, bambonise ngokungenziwa elizweni okungasiza ukuba abantu baxolelane, bamanyane. mpati ntambo weze mitetu leta lele pala mende wetu sela mkokele we MTC mnamzona Nelson Chamisa kwetu weze mitlalo selipumile ikambule Highlanders kumunduza na walonya kawenkezo yichibuku Super Cup sizikibage lapa ushe lulutula na mshanji olivalelisa yo mpratisa Jeremiah.